chiripondi chekuti bumbiro remutemo rakabvumwa nevanhu muna 2013 riri pachena rinotaura iro kuti munhu anoda kuita mukuru wematare anofanira kubvunzwa kuita anonzi mapublic interview nejudicial service commission. Kana vachinge vaitwa mainterview iwayo, posarudzwa vatatu voenda kuna president. President wozosarudza one kubva pane vanhu vatatu ivavo. Ndo zvakaitwa izvi nevakanyora bumbiro kuitira kuti kusarudzwa kwemajaji kunge kuri pachena, zvisaite zvekuita zvekubiridzira kana zveruvandi. Saka zvinotoshamisa kuti tiri kunzwa kuti vamwe vemuhurumende vari kuti vanoda kuchinja mutemo uyu kuitira kuti tidzokere kune zvanga zviripo kare zvekuti waizongonzwa kunzi pasarudzwa mukuru wezvematare zvisina kana kumboonekwa nevanhu kana kumbobvunzurudzwa. Saka ndinoona kuti zvazvakunzi zvaitika izvo kuti pachinjwe mutemo hazvina zvazvinoreva, nekuti mutemo wacho utoripo hausati wachinjwa.
Tinoona kuti panga paine mutongo wedare rehigh court waiimisa urongwa ihwohwu hunove wapikiswa nevejudicial service commission vatinonzwa kuti vaendesawo nyaya yavo kudare repamusorosoro. Pane zvingazoshanduka here zvingange zvazobuda mukuitwa mainterview kwanhasi uku?
Munoona nyaya yejudgment yakabva kuhigh court nezuro imhute yangoiko iguruva rangobumurwawo pazvinhu zviri pachena. Hakuna chinhu chinokwanisa kukunda bumbiro remutemo riripo. Bumbiro remutemo section 180 inotaura iyo kuti mainterview anoitwa sekutaura kwandataura kuyo. Mutemo uyo hauzati wachinjwa. Kana paine tsamba dzakanyorwa kuhurumende, kana paine draft bill riripo rekuda kuchinja mutemo, harina zvarinoreva. Rinongotaridza mafungiro evaroda kuchinja mutemo, asi hausi mutemo. Saka ndinotoshamisika kuti High Court kana ivo jaji vakapa mutongo iwoyo nezuro vakanga vachishandisa mutemo upi kuti vati constitution haifaniri kutevedzerwa sezviri kuitwa nhasi. So semaonero angu, vanhu vejudicial service commission vagona pavati vapikise mutongo wanezuro, zvinoreva izvo kuti mutongo wanezuro haukwanisi kuramba uchishanda kusvika nyaya yacho yapera. Asizve section 180 yemubumbiro remutemo unova ndiwo mutemo mukuru wenyika uri pachena kuti zvinofanira kuitwa kuita mainterview. Ndo aitwa nhasi, ndo ari kuitwa nhasi. Zvichabudawo ipapo zvicharamba zvichitedzerwa kusvika kuti kusvika president vazoona mukana wekuti vasarudze one munhu pavatatu vachaburiswa ipapo.
Hapanawo here mukana wekuti mutungamiri wenyika anogona kuramba vatatu vanenge vazosarudzwa iwavo achizotora kunze kubva kune vakapinda mumainterview?
Hongu, kuti ndinyatsopedzeredza maitikiro anoita process yacho, president vanopuwa vanhu vatatu kubva pamainterview anhasi. President vanogona kuti pavanhu vatatu vamandipava handione paine anokodzera kuita mukuru wematare. Zvinoreva izvo kuti inodzokazve nyaya yacho kujudicial services commission. Judicial services commission inofanira kuitazve mainterview iwayo, vowana vamwe vatatu vodzokera kupi? Kuna president. Saka haisati yapera nyaya iyi. Sekuona kwangu kuda president vacharamba kuchipa vatatu ava hapana wavanoda, zvoreva kuti inodzokazve kudariro rejudicial service commission. Asi zvisinei, vanenge vazosarudzwa kechipiri nejudicial service commission, president havana mukana wokuzoramba kuti aiwa handidi vatatu ava, anofanira kumbva asarudza pane vatatu ivavo vachauya kechipiri.
Totarisawo mashoko kana fungidziro dziri kubvawo muvanhu kuti kukakatirana kunogona kumwe kuine chekuita nemakakatanwa ari mubato reZANU-PF, mungaonawo sei?
Ndo zvazvinenge zviri kuratidza, nekuti ini sekuona kwangu munoonaka ZANU-PF nevanhu veMDC vakagara pasi vakanegosheta constitution bumbiro rakabudai makore mana apfuura, rikabvumwa nevanhu 94.5% yenyika ikati tino kuda mutemo. Zvino mukaona zvakunzi pada kuchinjwa zvakare kwangopera makore mana, mazuva mashoma before pasati paitwa mainterview, zvinoratidza izvo kuti pane makakatanwa ari kuitika muZANU-PF. Kuda pane vamwe vanofunga kuti wavanoda haakwanisi kubuda munyaya yemainterview, saka vati kwete. Sekuona kwatazviita, tanzwa kuti one wacho anga ari mumwe wavanga vachida kumirira pabasa iri. nhasi varamba havana kuzokwanisa kuuya kumainterview aya. Tisingazive kuti zviri chekuita here nejudgment yakapuwa nezuro, nekuti Judicial Service Commission yaramba yakatsigidzira yakadhaiwa isoramba richienderera mberi. Hatizive, asi sikuona kwangu makakatanwa ari kuitika muZANU PF, uye ndo zvinhu zvinonyanya kutyisa izvozvo, nekuti nyika inotomiswa nenyaya yekuti vanhu vari kutama kakatanwa panyaya yesimba. Ndosaka tagara tichiti kare dai vamugabe sapurezidendi wenyika vakakwanisa kugadzira nyaya yesucession zvisingaite problem yakuitika idzi. Iko zvino izvi bumbiro remutemo raakuda kuiswa zvigamba nenyaya yesucession, hazvii zvinhu zvakanaka.